masondo mairi adarika tanga tichiita dambudziko revanhu kunyanyanyanya vaye vakabaiwa nhomba yekutanga vekuti vanga vachiti vakaenda kumavaccination centers vanga vachiudzwa kuti hakusisina nhomba iyoyo ende izvi zvanga zvichiitika muHarare zvanga zvichiitika nedzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare saka tinogamuchira zvikuru kana paiswa hurongwa hwekuti vanhu vari kuda kubayiwa vange vachibayiwa vasasangane nedambudziko rekunzi vanhu vanodzidzokera ikumba izvo zvine njodzi yekuti vamwe vanopedzisira vasisiri yatinoti fully immunized nekuda kwekuti nhomba dzatinazo dzesinovac nesinofan dzinoda kuti munhu abayiwe nhomba dzese dziri mbiri
asi ihwo hurongwa hwekuti nhomba iri kuwanikwa ndeyekubaya vanoda kubayiwa kechipiri chete munohuona hwakamira sei
izvozvo zvichadzosera mabasa ekubayiwa vanhu nhomba nekuda kwekuti iye zvinoizvi tanga taita basa guru masangano akazvimiririra iyo ministry of health nemamwe masangano ese anobata munyaya dzezveutano rekukurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa saka kushayikwa kwenhomba uku kuchaita kuti vanhu vatange zvekare kutsutsumwa vanhu vatange zvekare kutenderedza mashoko aya enhema aya anoita kuti mabasa ekubayiwa nhomba akachizonyanyodzokera mumasure zvakanyanya
kwaiwo hurongwa hwekuti vari kutora nhomba kumatunhu avanofunga kuti haisi kunyanyodiwa vachiendesa kune matunhu anenge achinzi ndiwo ane yatingazivi dhimandi yakakwira munotiiwo nawo hurongwa ihwo
iwo huri kutoratidza kuti pane dambudziko guru dambudziko redistribution yenhomba iyoyo dambudziko reprocurement yenhomba iyoyo nedambudziko relogistics pachezvadzo hazina kumira zvakanaka saka zvinenge zvakakoshawo kuti hurumende painenge yatadza dai ichibvumawo kuti aiwa mabasa ezvinezvi haasi kufamba zvakanaka kuitira kuti kana pane vanokwanisa kutibetsera tinge tichikwanisa kubetserwa zvekutora nhomba kubvisa kune dzimwe nzvimbo tichiendesa kuri kunzi kwairi kunyanyodiwa izvozvo zvaakutotiratidza kuti patoo nedambudziko nekuti isusu chimwe chinhu chatiri kukurudzira inhau yatinoti vaccine equity nokuda kwekuti tine dzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare dzisati dzatombowana nhomba zvachose saka nhau yenhomba iyi inofanira kunge ichitekeshera nyika yose kwete kuti tinge taakutorera vamwe vatinenge tapa vaya taakuendesa kune dzimwe nzvimbo kunyanyanyanya dziri mumadhorobha makuru izvo zvichadzoserawo mabasa zvikuru ekunzvimbo idzodzo dziri kunze kweHarare saka hurukuro yatiri kuda nehurumende ndeyekuti ngapawaniswe nhomba kune chero munhu anenge achiida mumwe nemumwe ngaapiwe mukana wekubayiwa ndokunge munhu iyeye achida zvekubayiwa saka isu senyika ngatiitei kuti nhomba ngaiwanike painenge ichidiwa